Vanhu vanodarika mazana masere vaungana mbukure kwamatsveru kwamakumbe kubuhera vachionekana namuzvinafundo John Makumbe avo varadzikwa nhasi. Vachitaura pakuradzikwa kwavamakumbe, mutungamiri wehurumende uye vari mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vati Zimbabwe yava kuzowana utongi hwejekerere kuburikidza nebumbiro idzva remitemo yenyika rakanyorwa chitungamirwa nekomiti yeparamende yeCOPAC. Vamakumbe vari chipangamazano cheMDC mukunyorwa kwebumbiro iri.
This constitution is a departure. Tiri kubva mupolitical culture yakasetwa kudhara. One man rule, violence, impunity. Takuenda inonzi democratic constitution, handizvo? Zvichireva zvokudemokrasi hazvirevi kuti unotonga uri wega. Kana wada kutonga, kana ishecha yavamakumbe vari pana, ungatonga mega? Hati mune machinda? Kaka. Ndochivanhu chaizvo, ukaona uchitonga wega uchingoti chese chese ndechako, hakusi kutonga kune ruzhinji ikoko. This constitution, ndinozwa hangu vamwe vanotarisa, isu hatidi new constitution. Asi ndoda kukuudzai kuti vana John crafted this constitution for the benefit of the country.
Vatsvangirai vakurudzira vemubato ravo kuti vasashandise mari kutsvaga rutsigiro pasarudzo dzekutsvaga vanhu vachamirira bato ravo musarudzo dzeparamende, vachiti vamakumbe vanga vasingadi zveuori. Vamakumbe vanga vave kuda kumira musarudzo dzeparamende vakamirira MDCT kubwera West kwanga kuri kumusha kwavo.
Vamwe ndinonzwa munomisha munomu, Matinenga akasiya John. Matinenga akanotsvaga Makumbe kuti auya amirire nokuti haachadi. Anouya akabereka John. Aiwaka. Ko iyo politics, kana munhu ada kuzvisarudzira kuti anoda kumira ega, amandikidzwa here? Munomusha kana maconstituency munomu, zivai kuti vanhu ndo vane right yokusarudza. Takakuudzai kuti semusangano hatidi vanhu vanotenga munhu. Takakuudzai kuti munhu ngaaende achinokambena muna vanhu ega, vanhu vagoziva kuti munhu uyu anomirira here zvido zvedu kana kuti aiwo.
Ishe Makumbe vakurudzirawo madzishe nemasabhuku kuti asakurudzire nyaya dzemhirizhonga munguva dzesarudzo.
Ndinotenda kuti tatarisirana nereferendum nemaelection. Vamugabe navatsvangirai vanotaura nyangwe pamararizi avo pavanoinda. Handiri kunzwa padunhu panonzi paitwa mheremhere. Right. Saka iye zvino ndochiti vanhu vese vari mudunhu ramakunde, kubvira kumahedman edu nemasabhuku edu, tikanzwa padunhu pakati paitwa mheremhere, tine simba rokubvisa uhedman kana anga akapiwa. Tine simba rokubvisa usabhuku. Hakuna sabhuku, hakuna hedman asingazivi nyanya zvinokonzera mhirizhonga.
Mutungamiri webato remavambo kusile Don vasimba makoni vatiwo mushakabvu anga ari munhu anga achibatanidza zvizvarwa zvezimbabwe yose.
Vaiwanzotaurira vezvematongerwo enyika kunyanya chokwadi, asi nyange vatungamiri vemamwe mapoka neumwe upenyu vaivaudzawo chokwadi. Ndinotenda Bishop mutipa pupuro iyoyo pane vese. Vamakumbe vanga vakamira pachokwadi. Chidzidzo chatogona kutora kwavari tichivaperekedza nhasi ndechekuti tirambe takamira pachokwadi, tirambe tichishandira zvido zvevanhu vese, tisingakete kuti ndewe mutupoi, ndewe dunhui, ndewe svondoi, ndewe batoi. Wese watumidzwa mutupo wokuti ndewe Zimbabwe mumaoko nemumwoyo nemupfungwa dzavamakumbe vanga vari wavo vavaitsigira.
Vanhu vauya pakuvigo kwavamakumbe vanosanganisira vadzidzisi vepauniversity of Zimbabwe, apo pavanga vachidzidzisa zvematongerwo enyika, vemapato ezvematongerwo enyika, kusara kwezanupf chete, pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira nevamwe. Vamakumbe vakashaya nemusi wesvondo mushure mekurwara nechirwere chemwoyo uye vasiya mudzimai Virginia nevana vashanu. Ndakamirira Studio 7 kubuhera, ndini Thomas Chiripasi.
Yeah. Jemeni.